Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chivabvu 12/2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chibvumirano chakaitwa naMai Joyce Mujuru navamogen Tsvangirai chekuronga hwaro hwemushandira pamwe chokonzera mutauro mubato raMai Mujuru. Masangano ari mubatanidzwa wekodhi osangana mangwana muHarare achiziya urongwa hwawo hwekuita mushandira pamwe musarudzo dzegore rinouya. Chikwata chenhabvu chiCapes United chosangana neEl Zamalek yekuEgypt nhasi muAlexandria makwikwi eAfrica Confederation Cup Group B. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatevedzeri vevatungamiri vemapato eMDCT neNational People's Party vanoti mapato avo akazvipira kuenderera mberi nenhaurirano kunyange hazvo zvave kubuda pachena kuti nyaya yeutungamiri inogona kupa kuti mubatanidzwa ukone n'anga murapwa achida. Mutungamiri weMDC vamogen Tsvangirai vakanyorerana chibvumirano nevakafanobata chigaro chemutungamiri weNPP amai Joyce Mujuru mwedzi wapera. Asi vakuru vebato raMai Mujuru vanoti vaTsvangirai vakakundikana kare kukunda mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekudaro vanofanira kupa amai Mujuru mukana wekukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Nekune rimwe divi veMDCT vari kuti vaTsvangirai nekuda kwekuti vanorutsigiro rwakasimba uye vakakunda vaMugabe musarudzo dzakaitwa muna 2008 vanofanira kutungamira mubatanidzwa uyu. Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa anokwanisa kukunda ZANU-PF musarudzo ndokunge abatana. Asi vamwe vanotiwo kuda kuumba mubatanidzwa kupedza nguva kuti anzoune riva nekuti vakawanda vanoda kutungamira. Mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri waMai Mujuru vaSamuel Sipepankomo akavabvunza nezvemashoko avanonzi vakataura kumasvingo vachishora vaTsvangirai nenhoroondo yeutungamiri hwavo.
Ku Blessing wakavhunza here muri yeMDCT kuti sezvo vari kutaura ivo kuti munhu anofanira kutungamirira ndiTsvangirai, isisu tofanira kuita sei? Kunyarara chete kuti handizvo isisu tichienda kunokurukura. So zvinofanira kuti kana tese tichinokurukura vave varege kuva neliberty yokutaura izvozvo, nokuti vakataura izvozvo isiwo futi tinotaura izvozvo.
Asi vari kuti ivo chakunetsa apa ndechekuti panenge pane kakunyombana nyombana hongu vanhu vanotaura kuti nhingi ngaatungamiri asi munenge makuratidza kuti hapana kuwirirana apa.
Aiwa, tinofanira kuti takanyorerana MOU tichiti igwara rokuti titaurirane tivhumirane muzvinhu zvakawanda zvakanyorwa muMOU. So even nyaya yekuti ndiani achatungamira coalition yacho haina kutaurwa. Asi vamwe vedu vatanga kutaura kuti ningi ndiye anofanira kuti atungamirire coalition. So tikati aiwa, hakuna ngoma inorira ichiti pako pako, ngoma dzese dzinorira dzichiti pangu. Ndi tinofunga kuti Mai Mujuru banokwanisa kutungamirira nokuti havasati vapinda murace yacho compared to others vapinda pakawanda.
Asi kavamwe vanogona kuti Mai Mujuru vanga vari muhurumende kubva muna 1980.
But vanga vasiri mutungamiriri weZANU, vanga vari pazasi paMugabe, nokuti Mugabe atungamirira ZANU kubva muna kuma 70 something 75 77. So as a result Mai Mujuru hongu anga ari mugovernment, Nesu utanga tiri mu government for 4 or 5 years, 2009. So azirevi kuti kana munhu angari mu government anga atungamirire kana kuti so kana zvichida izvozvo maimvuro afomerei party achitungamirira kutungamirira kuforma party zvinoreva kuti ndinoda kuti nditungamirire party yangu tihwine maelection ndipinde muhurumende.
Mubato menyu mungati mune kubatana here pakuti nhaurirano dziitwe nemamwe mapato kana kuti vamwe havasi kufara?
Handisati ndaona vasiri kufara. Isisu takazvimisira kuti tipinde muhurukuro izvozvi kana tichizvipinda with an open mind. Zvasiri kuvafadza chete ndezvokuti vamwe vatange kuti ningi ndiye anofanira kuti ave presidential candidate. Chete ndizvozvo.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reNPP vaSamuel Sipepa Nkomo vanga vari parunare muvulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mumwe vatevedzeri vavatsvangirai vaNelson Chamisa avanoti kukandirana makobvu nematete akuvake musha.
Ndinonzwisisa zvangu kuti musangano wakaitwa unofanira kunge uri kwaGutu. KwaGutu uko kunozikana nenyaya yechikurova mabhachi kana kuti mangisi nerimwe doro rinombopuhwa ikoko rinogona kudhaka zvizhinji. Saka ndizi kuti pamwe daranga rambonwiwa here pakazoitwa musangano. Kana ranga rakanwiwa chazoti hedu panopera bhabhara ziro riri tochigara pasi toonesana kuti aiwa ngatitarisei nhoroondo dzevatungamiri vatinawo. Isusu tatakati muonero wedu ndokuti chengawo semananga hapana risina mhosi. Turika denga ubatsirana uyo nokoko uyo nokoko. Asi nyaya yekuti titarise mutungamiri wedu atsvangirai ndiwo mutungamiri ane nhoroondo yokuti akarovesa pasi ZANU-PF. Ndiye mutungamiri ane nhoroondo yokuti vamugabe chamu kana vabvozevezera kuti gamba rako ndiani kana kuti jongwe rako ndiani vanokuudzai kuti ndivatsvangirai nokuti ndo vakavadya sarudzo ndo vane nhoroondo yokuenda mberi nokuramba vakashinga kubva tichitanga kusvika patasvika izvozvi.
Ivo vari kutika vatsvangirai vaiedza kwemakore akawanda vachikundikana nekudaro yanguva yekuti tsvimbo ipuwe mumwe.
Isusu tsvimbo tinonzwa sokuti wajairirana netsvimbo yake ndiye watoda kuti arambe anayo nokuti waakuziva makona ese, waakuziva kuti zinyekenyeke riri papi, waakuziva kuti danda rakamunywa nemujuru papi. Isusu zvatinoda kuziva ndezvokuti kana mujuru uchinge uchimunya unomunya danda zvichitora nguva yakareba. Asi isu tiri kutarisa kuti taane mutungamirika anga achionekwa nguva dzose achizama zvibingaidzo zvanga zvichizikanwa nenyika yose. Ndiye mutungamiri watinoona sokuti anogona kutiti zvinhu zvedu zvifambe.
Asi panobuda kubatana here apa vachamisa nekuti ka zvaakutenge zvaakubuda pachena kuti vamwe vakuti havo zvinenge zviri nani kuita musoro wegudo pane kuita musiko weshumba?
Uko kune kuri kufunga kwevanhu vanenge vasina kunyatsonzwisisa kutambudzika kuri kuita vanhu vemuZimbabwe. Hama dzashupika, nyika ine nhamo, muzvikoro umu mafizi aya ari kutambudza vanhu, mumabhengi umu vanhu vatambura nemitsetse inonyadzisa, mari muhomwe hamuna, mabasa ari kuvhara, kuri kumaruwa kuchikafu hakuna, zvinhu zvakaoma, hakuna kana upenyu hune pundutso. Vanhu vayaura, tayaura munyika, vanhu vari kunonga svosve nemuromo. Saka hatifani kuda kunyanya kunetsana nenyaya yezvigaro. Isusu tichitadza kutarisa ugaro hwevanhu. Hatifani kuda kunyanya kutarisa kuti ndakamira papi usingatarisi kuti nyika yakamira papi.
Mumwe vatevedzeri vavatsvangirai vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Utungamiri hwemapato anopikisa ari mumubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti COD ari mumatunhu eHarare neChitungwiza vuri kusangana mangwana muHarare kuti huronge nezvehwaro huchateverwa nemapato aya mugadziriro yavo yekuparura mubatanidzwa uyu zviri pamutemo mumasvondo mashoma anotevera. Nhengo yekomiti inoona nezvekuburiswa kwemashoko muCOD uye vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa naProfesa Wells Mengcube vakurawo nechihwai vanoti musangano uyu uchatorawo mukana wekusangana uku kuti uronge hwaro hwekuti mubatanidzwa uyu ungasvika sei kusarudzo dza2018. vachi wai wanoti utungamiri wemapato mapfumbamwe ari mukodhi uchange uchitaurawo pamusangano uyu uyo uchakokerwa nasachigaro wekodhi mumwedzi uno vadhumiso dhavengwa vanotungamira bato rezapu. Ngatinzwe hurukuro yataita navachi wai pamusoro penyaya iyi.
Nyaya iripo ndeyekuti musangano Coalition of Democrats Cord une mapato anosvika 9. Saka mapato aya mangwana mastructure awo ari muHarare ari kusangana kuexhibition park uko kunonzi kuHarare Showground kuNelson Mandela Hall uko kwatiri kundoronga hwaro kuti tichasvika sei kusarudzo dza 2018 tiri mubatanidzo wamapato 9. Ndiwo ari kutarisirwa kuuya uko kuti varonge pamwe chete neutungamiri hwemapato iyaya kuti tofamba sei tovhura hwaro hupi kuti tizondosvika pana 2018. Asi zviri kuitika ndezvemuHarare nechitungwiza mangwana tozoenda kune mamwe maprovinsi.
Chii chaita kuti mude kusvika pakutora danho irori tichiona kuti mubatanidzwa wenyu wanga watoo nemwedzi yakawanda uchishanda?
Apa kunoratidza kukura kwemubatanidzwa wedu uye nekuvimbana kwakanyanya nekuda kwokuti musangano weCoalition of Democrats kana kuti weCOD wava kuratidza kusimba uye tine vanhu vakati wandei masangano akati wandei ava kunyorera kuti vanodavo kuva mukodhi mudariro rimwe chete nevamwe vagofamba nzira imwe chete nevamwe. Apa tava kutanga gwendo nokuda kwokuti nguva yose iyi yanga iri yokuronga sokurwa kwamumboita vanotaura vanoti Rome haina kuvakwa zuva rimwe chete. Tava kutanga gwendo kuenda kuna 2018 tava kutanga masteps yokutanga kuti tiinde kusvika tasvika pana 2018. Asi ndokutotanga kwemaprogiramu makuru eCoalition of Democrats kutanga kwegadziriro dza 2018. Saka mapato tamuvha tingati tasumuka negiya rimwe chete kukwira mudenga kuti tichitanga kusumuka tichienda kuna 2018.
Tinomboona kuti misangano yezvematongerwo enyika iyi munopedzisira matadza kuiita muchinzi maramidzwa nemapurisa. Makawirirana here nemapurisa pamusangano wenyu wamangwana?
Musangano wamangwana mapurisa akatendera kuti kodi ite musangano. Vakanonoka zvavo vakatanga kutsikatsika madziro asi takangobatana pahuro tichiedza kuti vadavire. Vakapedzisira vadavira, vakadavira mazuva mashoma nenadarika asi takanga tava nenguva tanyorera kwavari ndofunga tatokwanisa kana vhiki mbiri tavanyorera tichiti vadzivise nokuti mutemo wenyika hautiwo tinofanira kuvakumbira unoti tinofanira kungovazivisa pazvinhu zvatoda kuita. Havana kodzero yekuti hongu kana kwete vanofarira kungoziva ndozvongotaura mutemo. Ivo vanoda kuti vape vanhu mhinduro. Aiwa havana kodzero pasi pomutemo wenyika kuti vaite izvozvo asi takavapa mukana tikavaremekedza tikavanyorera.
Vanga vari nhengo yekomiti unoona nezvekuburiswa kwemashoko mumubatanidzwa wekodhi uye vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa naprofesa Wolfman Ncube vakurawo nechihwai vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa emuchinoi anonzi atadzisa vechidiki vari mumusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA kuita musangano wavo muguta iri mangwana. Vechidiki ava vanga vakaronga kuita musangano uyu vachiti hapana anovarambidza kuita musangano wavo sezvo vaine kodzero dzekuita izvi. Asi mapurisa anonzi ati musangano uyu haukwanisi kuitwa mangwana sezvo veNERA vasina kutevedza zvinodiwa nemutemo uyo unoti vanofanirwa kuzivisa mapurisa nezveurongwa hwavo pachine mazuva mana musangano wavo usati waitwa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuMashonaland West, Inspector Clements Mabwazera, kuti tinzwe divi ravo. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete awanikwa aine utachiwana hunokonzera chirwere cheibhola kumaodzanyemba kweDemocratic Republic of Congo. Mutauriri wesangano reWorld Health Organization anoti vakuru vakuru vazivisa nezvekupararira kwechirwere ichi mudunhu reBasweli mushure mekunge ongororo yakaitwa kumalaboratory yatsinira nezvekuvepo kweutachiwana uhu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu muChina vaChiang vaburitswa muusungwa zvichitevera kubhadhara mari yechibatiso mushure mekuturura nyaya yavanga vachipomera mapurisa yekuti vakatotyiwa paitongwa mhosva yavo nemuvhuro. Asi mudzimai vavo anoti vachiri kutevedzwa zvakasimba nematikitivha. Kukundwa kwegurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi, musarudzo yemunyori mukuru weUnited Nations World Tourism Organization navaZorab Polaksivil vekuGeorgia kuri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori wezvekushanya nekushanyirwa muMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, amai Stembile Mulotywa, vati Zimbabwe haigona kukunda musarudzo iyi. Amai Mulotywa vati kuti Zimbabwe ibudirire kuwana zvigaro zvomubatanidzwa wenyika, hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa kuchikorwa kwekodzero munyika pamwe nekuchengetedzwa kwemitemo yenyika. Tinofanirwa kugadzirisa zvinhu munyika medu nekuti mune kutyorwa kwemitemo kwakanyanya. Dzimwe nyika dzinotarisa kuti iye anoda kumirira nyika dzose idzi akamira sei. Takarega nzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzichitorwa nechisimba zvichikanganisa kushanyirwa kwedu. Kunyangwe iko kutora minda nechisimba kwatakaita, dzimwe nyika dzinenge dzichiti hatigone kugarisana nevamwe. Asi mudzidzi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vaAudrin Mangisi vanoti kukundwa kwavamuzembi kwavarwadza zvikuru. VaMangisi vatiwo kunyange vamuzembi vakundwa vanga vashanda zvikuru sezvo vakundwa nemavhoti matatu chete.
Vamuzembi kwandiri inini vaita chinhu chakanaka nokuti 15 votes dzavawana idzo against 18 dzakanaka chaizvo, zvokuti tichitarisawo kwavari kubva kuti Zimbabwe inenge yagara inenge ichingotarisirwa pasi. Asi zvinotaridza kuti vashanda nemwoyo unoda wese, vanga vazama kuti vasvike pavaifanira kunge vachisvika. Saka zvinorwadza kuti tadyiwa. Asi chimwe chinhu rimwe kuti vanhu vachasara vachimbotaura urezva kuti ndeupi munhu iyeye angazama kuita zvinhu zvakadai munyika menu.
Asiwo vaMangisi vazoti kukundwa kwavamuzembi kunogona kuratidzawo kuti vachena vasati vatambira kutungamirirwa navanhu vatema.
Kurudza kwavamuzembi kunotitaridza pachena kuti colonialism haisati yatombopera. Nekuti vamuzembe tinoona kuti pafirst round wanga vachitaridza kuti wanga wakalider 11 sanza kanaka. So pasecond round obviously vanhu vazonge vakuita mwenyu mwenyu vachitaurirana kuti mbureku haakwanisi kuti apinde panyanga.
Kunyange hazvo vanhu vaine muonero wakasiyana, dzimwe nyanzvi dzinoti kana dai vamuzembi vakunda musarudzo iyi hapana chinganzi chawana nyika kunze kwokungoti Zimbabwe inenge iine munhu wayo ari pachigaro chepamusoro asi pasina pundutso yazvinopa kunyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamuzembi kuti vanotambira sei kukundwa kwavo. Sarudzo yemunyori wesangano iri yaitirwa kuSpain, uko vamuzembi vakundwa nemavhoti matatu chete. Vamuzembi vazokundwa musarudzo yepiri mushure mekutadza kuwana zvikamu zvanga zvichidiwa pakutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neRussia. Hurumende yeRussia yawedzera mamwe masangano matatu akazvimirira oga pamasangano ari kurambidzwa kushanda munyika iyi. Masangano aya akaumbwa kana kuti aidyidzana nava Mikhail Kondosky, shoroma yemakambani anogadzira mafuta ekufambisa dzimotokari yakambotongerwa kugara mujeri kwemakore gumi ichipomerwa mhosva yeuori. Asi vakawanda vanoti mhosva yavakapomerwa yainge iine chekuita nezvematongerwo enyika. VaKondosky vakazoregererwa muna 2013 vachibva vangoenda muhupoteri. Masangano aya anoti Reopen Russia Foundation, the Institute of Modern Russia, nere Open Russia Civic Movement. Pasi pemutemo wemuna 2015 unonzi Law on Undesirable Foreign Organizations, masangano anofungidzirwa kuti anokonzera kusagadzikana muRussia anokwanisa kuvharwa.
masangano ekuAmerica manomwe akatonziwo anochikora mutemo weRussia uyu. Masangano aya anoti Remedia Development Investment Fund, Open Society Assistance Foundation, Open Society Foundations, US-Russia Foundation for Economic Advancement, Rule of Law, International Republican Institute, National Democratic Institute, uye National Endowment for Democracy. Mukuru we Amnesty International muRussia, Vasiliy Nitikin, vashora zvikuru zviri kuda kuitwa neRussia, zvekurambidza masangano aya kushanda munyika iyi. Mutevedzeri wemutauriri webazi reState Department muAmerica, vaMark Toner, vanoti America iri kunetsekana zvikuru nemaitiro eRussia ekukanganisa mashandiro emasangano akazvimirira. Vatona vati Russia inofanira kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika zvekuremekedza nekusambunyikidza masangano akazvimirira oga. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neRussia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheCapes United chinoti hachisi kuverenga nhoroondo inotyisa yeZamalek muCAF Champions League, apo zvikwata izvi zviri kusangana maAlexandria naSimaneru. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nenguva dzanai naSimaneru. Ma Green Machine ari kupinda munhandare huru yeBog Arab Stadium muAlexandria, asingaverenge nhoroondo yeZamalek muCAF Champions League. Apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana mumutambo wekutanga weGroup B wemapundano ezvikwata zvinorura mumutambo uyu muAfrica. Mutambo uyu uri kutambwa nhasi manheru sezvo muEgypt musingatambwe mitambo yenhabvu mukupera kwesvondo nemhaka yechitendero cheIslam chavanotevera. Vakomana veCapes United vakasvika muAlexandria nezuro mangwanani, umo vanonzi vakabatwa zvakanaka uyezve vakapihwa mukana wokugadzirira vari muBog Arab Stadium. Manheru ane zuro zvekare. Muteveri wemakepekepe vaJohn Muteura vanoti Zamalek yaveko iko zvino inoroveka.
Zamalek is no longer the African Giants we used to know. Isu tune strength ye team yedu. Ndakaona vakumana vasinga chepurwa team ye Zamalek. Saka tinotarisira kubva ne win ikoko. And my prediction is a 2-1 or 1-0.
Makepekepe ari kutarisira kukunda kana kuita mangange kuitira kugadzirira nzira yavo yekuendera mberi nemakundano aya ayo asara zvikwata 10 nezvitanhatu zvichiri kurwira mukombe mukuru uyu. Capes United ichange isina tafadzwa Rusike uyo akakuvara panguva yegadziriro nezuro. Zvakamira zvakadai, makundano ekasolaga Premier Soccer League ari kuenderera mberi paine mutambo mukuru weBattle for Zimbabwe, apo Highlanders iri kusangana neDynamos muBaba Field Stadium nesvondo. Dynamos ichange isina Obei Mwerahari uyo amiswa kutamba neve Premier Soccer League mushure mekutambidzwa mayellow cards matatu mumitambo ichangopera. Muteveri weDimbare vaTadmand Goredema vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru, asi pakugumisira Dynamos ndiyo ichakunda.
Ndandikona vakomana veHighlanders vakutamba zvavo zvakati kuti vatu vapfana veDynamos neeji yava nepesi yavanayo vane pesi yakati kuriride Highlanders. Ndikuona Dynamos ichikunda Highlanders.
Highlanders ichange zvekare isina mutambi wavo ari kubaka moto iko zvino, Prince Dube uyo akakuvara. Asi Rodrick Mtuma uyo aitambira Dimbare mwaka wapera achange arimo munhandare kuratidza Dimbare kuti haasati apera. Muteveri wechikwata cheHarare City vaHenry Msusa vanoti semaonero avo bhoso ndiyo ichatora mapoints ese matatu.
Changu rukutangu waka oma. Asi, diwa esi iti. Ndona sungu ya Highlanders, changu ita take over from where they left last time. Because kukempuwa ndukona kuhi instability, ndutu pora kwa Highlanders.
Ve Premier Soccer League, varu kutora zekare shondorino kweza urongwa wavo utsa, wekuti mitambo miviri itambwe munhandare imwe chete, zuva rimwe chete, vakanangana nekukwezva vatsigiri venhabvu vakawanda kumitambo. Izvi zviri kutanga mubaba Fields mangwana apa Omain iri kusangana neFC Platinum. Mutambo uyu uchizoteverwa neuyo pakati peBlue City neBlack Rhinos. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, ZPC Kariba vs Cholocho Pirates. Yada vs Chicken Inn. Nesondo, Wange vs Triangle. Shabani Mine vs Chapungu. Harare City vs Ngezi Platinum Stars. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombotarisa zviri kubuda kubva kuvatsigiri vedu vepaFacebook paFacebook page redu reVOA Shona. Muchiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye. Panyaya yedu yekuti ndiani ari kutaura chokwadi vachinamasa kana World Bank. Mukoma Wilson Gomo vanoti vachinamasa vanorevesa asi kuti avo vanotya uyezve vari kunyara asi mari vakatambira saka vasingadi kubuda pachena. Mukoma Tinovimbo Sirani vanoti obvious iWorld Bank avo mapoliticians vanongotaura zvinoisa mari muhomwe dzavo zvapera. Panyaya yekuti vanopikisa voshora vamugabe zvichitevera kuenda kwavo kunorapwa kuSingapore veruzhinji vanotaura vachidai. Rudo takaendesa anoti ngavaise mishonga muzvipatara vovhurisa mvura paHarare Hospital vodzosa mari dziri mumatrunk mudzimba dzavo yosekileta pamarket vozoenda havo out kunorapwa ipapo pressure zero tinowirirana. Gift Moyana anoti ngavasabuda varapirwe muZimbabwe munyika yavo vagoona kuti muzvipatara hamuna mishonga inoita kuti vanwe varapiwe vachipora. Apo saka vangu azvione sei kuti nyika haina mushonga ivo vachibatsirwa nedzimwe nyika. Tinatapiwa Bongea Sigauke anoti what about Trangirai who's always frequenting South Africa for cancer treatment, be fair. Achiva apindurwawo na Stanley Dzivaguru ari kuti Morgan is not using state monies. Farai Chimoto anoti about kurapwa kuSingapore it's a good thing nekuti hasi iye ega president anorapirwa outside of his country. Please people find something better to accuse him most of. Ma presidents akawanda havarapirwe munyika dzavo. John Muzenda anoti vese muZimbabwe vane mari pane anorapirwa muno here? Vamwe zvavanorapwa cancer kuSouth Africa moregera kuti vanorapwa cancer pagomo. Vakandorapwa pagomo tonzwa moti chipatara hapachasvikike nemasoja. Vanhu mugara chese chaitwa nemurume uyu munongoshora asi zvaitwa nevamunoda mongoti zvakanaka chero zvakaipa. Aiwa tinotenda vese vakanyora pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, endai paFacebook motsvaga page rakanzi VOA Shona mojinya pakanzi like. Kurudzirai yamanesha mwari dzenyu kuti dzitifarire paFacebook page yedu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nezveurongwa hunonzi huri kurongwa nehurumende hwekuda kubvisa dual citizenship. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Chibvumirano chakaitwa naamai Joyce Mujuru navaMorgan Tsvangirai chekuronga hwaro hwemushandira pamwe chokonzera mutauro mubato raamai Mujuru. Masangano ari mubatanidzwa wekodhi osangana mangwana muHarare achiziya urongwa hwavo hwekuita mushandira pamwe musarudzo dzegore rinouya. Caps United yosangana neZamalek yekuEgypt nhasi manheru makwikwi eCAF Champions League. Anokuoneka ane mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati.